Ah, ndirikuudzwa panapa kuti drone yaverenga technology. Our drone has counted you. You are more than 124,000. 124,000 people have attended. Ah, mavenyerwa newe chadzamira matora mukombe. Iko zvino izvi tatumira drone vasingaoni kwavari kuita musangano wave CCCCC mugweru vaita 15,000. Saka vanopinda rushani rungani rushanu patiri pano. Mamete 7 times.